taona zvikodzera kuti tiyeuchidzewo hurumende yezano kuti isakanganwa kuti nyaya yedevolution inyaya itorimo mubumbiro remutemo wenyika constitution yezimbabwe iyo yakatanga kuva operational mumwedzi waMay mugore ra2018 taakutosvika makore matatu tichishandisa constitution iyo inyowani tikaongorora bumbiro remutemo iri pasection 264 nesection 265 inonatsotsanangura zvakanaka-naka nyaya dzeanonziwo maprovincial councils uyezve anonziwo mametropolitan councils ichinyanyotaura iyo kuti provinzi imwe neimwe ichitaura maprovinzi ose ari gumi emunyika medu mezimbabwe inofanirwa kunge ine provincial council kusiya kwemaprovinzi maviri anonzi mametropolitan provinces eHarare neeBulawayo
asi chii chakaitawo kuti imi mutoro wemakore matatu musati matorawo matano
apa ndoda kutaura jonga handidi kurova imbwa ndakaviga mpini kuti ha ndofunga apa tatambotawo so kuti rivarei panyaya yedevolution asi munoziva kuti nyaya dzepolitics ka zvakawanda zvinenge zvichiitika saka tazoona izvo zvichikodzera kuti nguva iri kungofamba hurumende yezano tinoziva kuti yagara isingadi kunzwa hwi rokuti devolution nokuti kwavari vanoda zviya zvokuti hanzi one center of power zvokuti simba rose rinonzi rinopiwa kuna vamugabe zvokuti havatombodi kunzwa kuti matunhu kana kuti maprovinces anonzi ava kuzvioneravo panyaya dzokuona kuti maresources avo zvakaita sengoda dzaadziri kumainiwa kunana chiyadzwa uko tinoziva kuti nana hwange kune mhuka kune wild life kunana mola uko kune matusadona national park nenzvimbo dzakawanda wanda zvino tinoona kuti taona zvikodzera kuti tiyeuchidze hurumende
munotora sei danho irori rekumanikidza hurumende kuti inge ichiita izvozvo
nhengo dzeparamende dzino mukana wakanaka zvikuru pamutemo nokuti vanokwanisa kuita aya anonzi muchirungu mamotion wokuti vanokwanisa kutoti muimba yepazasi kana kuti yenational assembly kana imba yepamusoro yesenate vakwanise kuita mamotion okuti vaite call upon hurumende kuti iite bhiri reprovincial council nechimbi chimbi